Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vari kupuwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore vachiti vane chivimbo chekuti gore ra 2019 richange rakanaka veruzhinji zvikuru, rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedze kuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindustry vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avaMnangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePerscon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa imimi, nyaya dzemaindustry hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika, muri kuona zvichienderana here?
Tematambudziko neshuvire yezvatinoda kuita tanga tichizvitarisira, nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei, nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nekuti nyangwe mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo nasi tiri mungo taura zimwe chete zuzo.
Zataurwa na mamu Nangagwa munoona zvichizadzi sika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019.
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita kuinda pakunozvipira kuti iwe mukuru wenyika ngaachitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China. Dzakazvipira, hakuna nyika inogona kuzvisandura kubva madhaka mairise zvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence kwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muharare nemamu maguta mange mwine kurwisana pakati pevanotengesa migwagwa nemapurisa dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMike Uchideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Tiri kutishungurudzawo isu ndofunga mazuva maviri matatu apfuura takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare pativano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavano kushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gas ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi atanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurume. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, tiri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape takatowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichocho.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mugwagwa makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese naurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu vari kubvisa vari kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutaundi izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazvimakona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Saka zviri kutishamisa kuti vaakuuya futi vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuru kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo, nokuti inguva yezororo vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva kune madambudziko akawanda munyika, but ranga ri nguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikira aita zvinhu.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa7ndira kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvina zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa acha zenga atimira kuenda kubasa kutanga mtu wa kusikira kusikira zinyuto zao za kutaka zaota ura zanda zirikuwa zinyuto za taka atimira kuhurumende nane mwakati saura nyeji zinyuto se mari mari edi wanigeri maineto se zela sikwanto kutuenda osewamu kwenye nyaye za gari kutu wani sikwani siro zinyuto kutu wana kwa nsikwa
kuhurumende za inote aina mari yokunze yokutampirisa wanu
Urumende ya karatiza sikuru kutine marie kumpe ya kawanda cha iso. Asimogote marie hawa shingi varbi itambi chapa zimisina maturu. Nzibuti wa kutadze iwo ni muri zao.
Shikoro shino saruru wa msua 8. Saka wanawa munduda kutivadi ni na iwa masarauri.
Kibasa umbele urumende la kutu kutu nyayo na imbo. Saka msuona takatanga wondo hii shikoro shikati za kutuwa. Asimogatatoa saka nyanya kumezimimpe chedi kino tebatira wana na kutu kutu. Kore kazina basa ujizikofu wafusina zinebisiwa sekupisa za kwana newe nyu kariki ya miriko nyuda kwani siwa za kawanda sekupi wana wakwani sekupi anisa kutu watiti kata ya wonde ya china hili wonde ineto bata nitiwa uwe ufewe wana kutu kulitira wa berezi yombata nene kutu wonde hili kutu urimende isu marita kwa marimu yunye esu yunye esu kwa kumeduwa ne wana
chisha kabu damu kufamba kwa maka itakupa kwa mtari kuenda kwa harari
Tunofara kufamba kwedo kwa kabibu ya tenzesi na ukonti ya tenzani. Yese waka mtikisa nyaya yedu, nika yese yaku mtikisa nyaya yedu. Ya tukiri wano wane umbibido bachete, kitori nini ya nuna, ya kakura kita kana wazo wana tepeda kuenda kumabati. Wano zi yaku tindeo semo ya tepeda rapisi. Tunofara kita yese. Tunofara zakare kitu, kufamba kwedo waka uwejira kubati ana pa wasandi, ni wasandi waka wanda.
Pane wamu wanoti, muna kubatana, Vashanda wana kubatana, maticha warairizi wana kubatana. Pana mangu masangani, ria muri kushanda nao mshirongbaishu.
Nasi chato nyorira gwaro kumapuka ese ya rimu kuzeo watino kushanda nao. Kutuwawe tike mwone rapamu, nambaye dozeze kwa jitate disi kwa nasi, kata ya dikenda kwa noti kwa na hindiwe. Novi bakutuwezi wachanda wachua, nyekuti gonde ya hote hata ya kugwa isiwe, ya tike ya hondo.
Mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda maofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Asa Chikoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kucheni runogara veruzhinji rwechikono hono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga munandira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi.
But kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handioneso kunge zvino zviri justified nokuti navanhu kwavanoseenza havana kukwidzirwa mari dzavo. Saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai chiicha kwira pakuzokwidza mutengo wenu.
Vasambo avo vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufumu yekutanga. Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008.
Zvese zvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries nachitengerwa bhageti rechibage achitengerwa 2 litres remafuta nechichi ndinoona sokunge ndoko hazvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari saka asakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari.
Mumwe mugari vaimano saurombe vanoti vane dzimba vafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi.
Marenzika emudzimba chii chekubatsira vanhu kuti vagare hatingachiconsidere bhizinesi chekutoti munhu anofanira kupidza marenzi kutianza hapa msuru chinje ungu batila na kutuwa unuone
Vasa urombe vanoti ofisi yavo yavano shandisa yakakwidzwa one madhora makumi mashanu. Vasa urombe vanoti dambudziko riripo ndere kuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari.
Mari haisitenderi. Kutenda nemari like for example vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi. Vakungoinotsvaga vakuti kana vakwira bhazi vamwevacho vakunotenda kunze.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoyi vaDominic Shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marenzi erubozi izvezvi pakeji yeraisi yangofanana mari yacho yangofanana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombe nawo avo vachiti zvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaclients gudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari zvinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Ata Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebudget kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabudget kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vaTrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezve guyo vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuira dovi vaitikuira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga ndizvozve zvatava kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa for 8 years nezvinhu ndinozvirapa ne zvinobva mukuyo neuyo ndakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu mamwe acho anokuvadza
muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike
zvinopupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo kuti ridzike dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richiinda muvhu kana mudovi saka ndizvo zvotoshandisazvo taakutozvitsvaga muvhu
vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe zvichibatsira mukupura kwake
kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi
vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri
kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri tinofanga kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo muzviyo mumhunga uye mapfunde vanhu vachidya zvinhu izvi
muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara
kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid haidi shuga sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi starch shuga yayo waiti ine shuga yakawandisa kensa haidi izvozvo mazowe ane shuga koku ine shuga fanta ine shuga chimboregerai shuga kana warwara
gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa checancer nutrietic cure campaign musi wa19 mbudzi pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muzimbabwe nenyika dzemuafrica ndakamirira studio 7 kuuniversity of zimbabwe school of medicine muharare ndini kiri mudzamiri
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League. Vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates South Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Norondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya asi matambiro ekugona kunenge kudada mandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo oho yekuCongo muteveri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya
mugugungano rawakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo asi vakaenda kunze varutonga kuti tambe zviri nani
muteveri wechikwata chedynamos vaobed masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo
ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoona kuti mvundutsirei nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora
mbomwe muteveri wemutambo uyu vatatenda makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiita ka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepa nhau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiita mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium kuzvishavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regaiti mbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Maga simba ere vashamarare vekuStudio 7. Tinokushwirai gore idzva rakanaka zita ndozi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwechete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushwirai kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajena
Ndinogara ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa amai vangu vari kugokwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa Anatoria nasurprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzwa atore makumbo remu-2019. Ndatenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndinoti waSamson Mbuzi kana kuti babamo tida kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pavadhapo nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese nirovakwazisa nasisi wangu Tangizai na mnina wangu Traidoni wakawanda vese nirovakwazisawo nehama dzangu dzose dziri matii mana yenyika ndodzikwazisa nemhuri yangu iri pachitungiza mo Blessing na Jeneti na Jaguarini na Junior. Ndinokwazisa vana vangu nemufaro kuti happy 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 new year. Namai vangu ndoti happy happy new year. Musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitiraiwo pachrismas ino zvitarisire iguru rinouya. Ndoti happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa. Ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwamagenge vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muve negore dzva rakanaka. Ndinoda kumhoresa zvakare uko kwandakarurwa kwamasimbo kundomhoresa vateswara vangu navamwene vangu ndichiti makaita wani. Ndinoti muve nenyu yeyaka gore dzva rakanaka. Ndinomhoresa Kristabho ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichitiramba wakadaro mwa vana vangu. Ndichimhoresa zvakare Mutete Shama. Ndichizomhoresa zvakare chibayo mwe changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwi kuti palive talk tichianderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.